Sangano iri rapaturana kuita mapato matatu ese ari kuti akatambidzwa chimuti chekutungamira gungano iri namuchakabvuva nyatanga avo vakaradzikwa kumarinda eGlen Forest svondo rapera. VaAdamson Mukwasi vanoti vakatambidzwa utungamiri navanyatanga pamusangano wavakaita makore mashoma apfuura asi zvanga zvisingaite kuti vatore matomhu iye muridzi wemunda achiripo.
Mukuru wavo vezemasapota ezimbabwe vanyaya dzokutungamirira izvi zvakauya mushure mekunge takagara pasi nakambengani mukuru the late Eddie Mbuma Nyatanga makore mashoma apfuura. Saka patakagara pasi takaita komiti yatakambounganidza ina vamwe vakatozoshayika. Saka ndakaona kuti ndini ndine mukana wokugadzirisa zvinhu izvi sokuvapo kwandaita chakutofamba chitini.
Vaimbove mutauriri wesangano iri muna 2003 vaMathias Kufandirimbwa vanotiwo vakapiwa basa rekugadza utungamiri hutsva navanyatanga, utungamiri hwacho huchifanira kusanganisira ivo nevamwewo vaive nhengo dzesangano iri mazuva ekutanga.
Vese vatanga varipo vatongori maboard members nokuti mafounding values eZimbabwe National Circle of Supporters hakuna umwe munhu angabve kwashati kubona zuro wosikusvika nhatso taakuzvinya. Isusu tiri kuti patanga tinawo patakatsvadza tsotso dzokubatidza moto tikavesa moto tikaisa mvura tikapambira sadza varipo. Hati zvatikuramba ndezvekuti ava vanozongowanikwa pakupakura sadza ratoibvawo zvekuti ndaasirita chino ndai.
Asi sachigaro wesangano iri anozivikanwa neruzhinji vachama mushamaidze vanoti ivo ndivo chaivo vakagadzwa navanyatanga pamabiko akaitwa pamberi peruzhinji muna
2019 around April, we took over from Mboma tikaita inonzi launch yeNSFA. We did it in 2019 and then Mboma was there and actually passed on the baton. But akakomana inini basa irindakura I'm giving this baton to the young people ine nokukurudzirai kuti mubatane masapota munenge chimwana.
Vanoti ino haisi nguva yokakavadzana asi yekufambisa bhora mberi zvekuti vari kuseedzera musangano wechimbi chimbi nevese vane chido nesangano iri kuti rienderere mberi nebudiriro.
Ini ndinokurudzira zvanakati gentlemen, sakuri tiriita mameeting aya please come muya motanza muri mamembe then you air your views tisipanuro chete toota mameeting une monthly basis we have our meetings. Saka vanhu kana vasingauya vachiiair maviews avo kadai zvekuti tisakubve mumukuru wacho haaoa from who asi kutiuyaeeing hachimbodi kurambirwa nacho bcause hachina kana mari iripo ndezvekuti tifarizvi ndezveentertainment.
Asi vaimbove munyori mukuru weZNSSA vake muzuva vanoti vatsigiri venhabvu ava vanofarira kutsvaga kumbiro remutemo resangano iri votevera zvirimo kana izvaramba votanga rimwe sangano nerimwe dzita. Vanyatanga avo vakaradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare svondo rapera vakasiya madzimai maviri nevana gumi nevashanu. Sangano reZimbabwe National Soccer Supporters Association rakavambwa makore makumi maviri nemana apfuura navanyatanga pamwe namuchakabvu vakoman majaya vakazotsvagawo vamwe vekushanda navo. Zvichakadaro mitambo yekasula Gaprinia Soccer League yatambwa munyika nhasi yapera yakadai. Manika Diamonds 0 Dynamos 0 Green Fuel 1 Yada 0 Highlanders 1 Wange 0 Cape United 2 Chegutu Pirates 1. Mutambo uyu wambomiswa muchure mekunge vatsigiri veChegutu Pirates vatanga kukanda zvinokuvadza munhandare vachinyunyuta nemabatirwo epende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.